vachipa mutongo wavo mutongi vatano zuta washe vati havabvumirane vachuchusi panyaya iyi kuti muzvare maere vanogona kupara mhosva zvakare kana vakatongwa vachibva kumba uye kuti vanogona kutiza nyaya yavo isati yanzikwa vachiti mabharo avo ekufambisa anotorina mabharani wedare pane imwe nyaya iri kudare iri vativo segweta muzvare maere vakazvipira kumapurisa apo vakaziva kuti vamwe vavo vanoti mutori wenhau hope wechingono nemuteveziri wasadyaro webato ravo pajob scala vainge vasungwa nekuda kwenyaya imwe cheteyo vauta hwashe vati vaona muzvare maere vari musungwa anokodzera kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba muzvare maere vanziwo vagare pakero yavakapa muHarare uyewo kuti vamhanare kumapurisa ekuavondale kamwe chete pasvondo vanziwo vasataure nevafakazi panyaya iyi kunyange hazvo muzvare maere vanzi vatongwe vachibva kumba chingono navasikala vakanyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wendc alliance vatendai biti avo vange vari mudare nhasi vati zvinofadza kuti vamwe vatongi vachiri kuita basa ravo nemazvo
takatyamadzika nemutongo wacho kuzva mazano zvanga zvazvongoti munhu anongouya kuno ozarirwa ozosunungurwa nehigh court so ndoda kutenda magistrate vatonga ivavo kuti vabuda pachena kuti hapana nezvenyaya vakaregerera mwana fadzai maiyere achida
vabiti vati vanovimba kuti vachingono navasikala vachapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedaro iri pamusoro vaviri ava vanotarisirwa kukwidza chikumbiro chavo kuhigh court svondo rino nyaya yamuzvare maere ichadzoka kudare zvakare musi wa23 kukadzi mune imwe nyaya dare ramagistrate ratadza kunzwa chikumbiro chevachuchusi chekuti dare rigure mutongo wekubhadhasa meya veHarare vakamiswa basa vajacob mafume mari yechibatiso nechikonzero chekuti vanogona kuramba vachitaura nevafakazi panyaya yavari kupomerwa yehuori nyaya iyi yatadza kunzikwa mushure mokunge vamafume vatadza kuya kudare sezvo vachizvichengetedza mushure mokunge vatsangana nevanhu vanofungidzirwa kuti vane utachiwana hwecovid-19 gweta ravamafume vatonderai bhatasara vati nyaya iyi yave kuzonzikwa musi wa23 kukadzi
pane tsamba yaburitswa nemaloya ameya yekutaura kuti ivo vanofanira kunge vari vachiendeswa kuquarantine kana kuti vachiendeswa kwavanenge vakagara vari vega zvichiitira kuti vasakwanisa kunge vachitapurira vamwe utachiona hwecovid nekuti ivo kwavanga vari kujeruku vaigara nevanhu vanga vaine utachiona hwecovid
vamafume vakabhadhariswa zviuru makumi 3 zvemadhora emuno semari yechibatiso musi wa8 zvitagore rapfuura panyaya yavari kupomerwa yekupa hanzvadzi yavo muzvare Rutina Mafume nemushandi wemuhofisi yavo muzvare Rutende Muvhuti nzvimbo dzekuvakira dzimba ivo vasingakodzeri kuwana pamberi pevanhu vainge vanyoresa kwemakore akawanda vamafume vakazosungwa zvakare musi wa14 zvita vachipomerwa mhosva yekuti vainge vaedza kupa chioko muhomwe kune mumwe mufakazi panyaya yavo vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.